This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kukadzi 4, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Banga guru repasi rose reWorld Bank rinoti haritarisire kuti upfumi hweZimbabwe huchakura sematauriro azviri kuitwa nehurumende.
Vamwe varayiridzi votambira nemufaro danho ratorwa nehurumende rekuvimbisa kupa vashandi vemari dzemabhonasi kutanga mwedzi uno.
Mapato anopikisa obvunzwa kuti ari kuitei chaizvo achisiya ZANU-PF ichiondomora upfumi hwenyika vanhu vachinonga svosve nemuromo.
Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza chirwere chegomarara pasi rose kana kuti World Cancer Day.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Banga reWorld Bank kana kuti Banga reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunokwira ne 1.5% kwete 2.7% sezvakataurwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Mashoko aya abuda apo banga iri raparura chirongwa chekutanga chekutarisa mamiriro eupfumi hwenyika chinonzi Zimbabwe Economic Update kana kuti ZEU. Chirongwa ichi chinotarisa zvakare nyaya dzezveutano nezvimwe. Chipangamazana muWorld Bank vachona nezveZimbabwe vaJohannes Hiderski vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Vati izvi zvinosanganisira kuvandudza, kujekesa mutemo wekuendesa upfumi kuvatema uye mimwe mitemo inongochinja kunge mamiriro ekunze. Vatiwo vaudza Studio 7 kuti World Bank haisi kuzopa Zimbabwe zvikwerete asi iri kungopa nyika mazano kusvika yabhadhara chikwerete chayo.
Zvichakadaro, gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya nhasi vaparura chirongwa chegwara rezveupfumi kana kuti Monetary Policy 2016 muHarare, vachitaura zvinhu zvakawanda zvekuti zviitwe kuti upfumi hwenyika hutange kushanda zvakanaka. Vange vachitarisa nyaya yekukwezva vemabhizimisi vekunze uye kuti vemabhanga vatange kukweretesa vanhu mari nemutengo wakaderera. Vamangudya vatiwo hurumende iri kuda kuti mari iri kutengeswa kumangoda iendeswe muhomwe yebhanga guru renyika, vachiti hapana kudzokera kumashure pakubatanidza makambani ari kuchera mangoda zvikuru kwamarange. Mukuzeya zvimwe zvataurwa naDr. Mangudya, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara, avo vanoti muromo hauzariri nerwizi sezvo mashoko avaMangudya akanaka chose asi kazhinji hapana chido chekuzadzikisa kurudziro dzakadai.
I think chirongwa chine mamezvazi akanaka mazhinji acho. Chirongwa chiri kutraya kuadresa mamwe tambudziko atiri kusangana nawo nyaya dzezvemari muZimbabwe. Hongu tinozwa kuti pari zvino tiri kushandisa mari yekunze, saka monetary policy yedu haina simba rakanyanya nekuti hatikwanisi kunge tichinyanya kuinfluenza mari inenge iri muekonomi yatingati money supply, uye hatigoni kunyanya kuinfluenza interest rates. Saka I think pane machallenge ipapo, but watauro mamwe mamezha anosanganisira nyaya dzekuona kuti mari yakanyanya kuwanda inga ichibuda muekonomi. Wataura kuti tina about $1.8 billion mari yabuda through patinoti pachirungu maillicit capital flows. Saka wakuunza matanho ekuti vange vachirwisana nedambudziko iroro, nekuti rinoaffecta mamire zvoupfumi kana mari yakawanda iri kubuda pasina mari yakanyanya kuwanda iri kudzoka kutsiva inenge yabuda zvinoafekta macroeconomic sustainability, zvinoafekta external sustainability. Varotaurawo nezvenyaya yetransparency mukutengeswa kwemadiamonds. Sezvamunoziva makore maviri kana matatu apfuura hapana mari yakanyanya yanga yawanikwa nenyika kuburikidza nekutengeswa kwemadiamonds. Saka matanha avataura ekuti mari inge ichipindira kuRBZ anogona kuitawo zvakare kuti muve netransparency munyaya idzodzi dzekutengeswa kwemanguda. Vari kutaurawo nyaya zvekare yekuti mitengo yemari kana tingati cost of borrowing money inge ichidzikiswa namabhanga.
Asi vamwe ka vanoti chinonetsa ndechekuti panopihwa hwaro hwakadai wekuti upfumi hwofambiswa sei, asi kuzozviita ndo kunonetsa. Muri kuona paine zviri kuchinja irapa?
Irori dambudziko rakanyanyisisa rinokonzerwa nezvinhu zvakawanda, nyaya even lack of political will necommitment.
Nyanzvi munyaya zveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari paRunare muHarare.
Masangano evashandi vehurumende ari kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro pedanho raziviswa nehurumende rekuti yave kuzotanga kupa vashandi vayo mari dzemabhonus avaifanirwa kunge vakapiwa muna mbudzi wegore rapera, ichitanga kuvapa kubva mwedzi uno kusvika muna Chivabvu. Sangano revarairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe kuburikidza negwaro raraburitsa rinoti rinotambira danho iri senzira yekutambira kwehurumende kuti yakundwa nesimba revashandi, sezvo sangano iri rakanga razivisa kuti hurumende yakasvika musi wa15 mwedzi uno isina kuzivisa paimire panyaya yemabhonus, nengo dzaro dzaizotanga kuramwa mabasa musi wa26 mwedzi uno. Asi sangano iri rinoti richakamirira kunzwa kuhurumende mazuva chaiwo achawanikwa mari idzi. Sangano reptuz rinotiwo hapana chekupemberera sezvo mari iyi yagara ichifanirwa kunge yakatowanikwa nevashandi mwedzi mitatu yapfuura. Gurukota zveupfumi vapatrick Chinamasa vazivisa kuburikidza nebepanhau reHerald kuti hurumende ichazivisa mazuva chaiwo achapiwa vashandi mari dzavo zvichienderana nemari inenge ichiwanikwa. Vari muchiuto ndo vanonzi vachatanga kuwana mari iyi mwedzi uno, vachiteverwa nevari muchipurisa nevanochengetedza majeri nevari mubazi rezveutano vachipiwa mwedzi uno uya. Vari mubazi rezvedzidzo vanozopiwa mabhonasi avo muna kubvumbi, kwozotiwo vamwe vose vashandi vehurumende vachizowana mari idzi muna Chivabvu. Studio 7 aina kukwanisa kubata vachinamasa kuti tinzwe pavamire panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita nemutungamiri weptuz vatakawafira Zhou pamusoro penyaya iyi.
Isu tinoti rari rigaro ziva kuti bonus inouya nokuti president vamugabe vakataura kudaro kuti bonus inouya. Asi handifungi kuti sevanhu vanotungamira varayiridzi tingafara kuti yakuchizouya varayiridzi vakuzotambira bonus iyeyo muna April. Haitimbofunga wakupenga nokuti nguva yese varayiridzi vakatamba nhamo vakaita chamutengure paxmas vakutambira mari kana mabhonus. Pane mongo chauyo wenyaya yavarayiridzi panyaya yemasalaries and conditions of service. Masalaries avarayiridzi haana kukwira for the past 4 years. Iko zvino taakunzwa maminista achingomuka wakakanzura livhi dzavarayiridzi. So kana masalaries akadai varayiridzi vachitamba nhamo vachitachibatira pamashizha usahwapa nhamo hasiwo ndokuti tingapara.
Saka mune matanho amuchatora here ekuti musvitsewo zvichemo zvamuri kuti hazvina kugadziriswa izvi?
Hongu tichitaura kudai tanga tambonyorera munangagwa pavanga vareve kuti president havana kupindura tsamba yedu. Hataikumbira kutimbotaura navo kuti tinofunga sokuti kuna zvichemo zvedu zvinosvika zvadhailutwa kwavari. Takanyora imwe yakaenda nezuro yakanyorwa nasekretary general after management yadini yamita inoenda kumutungamiriri wenyika vana vapresident Mugabe.
Vanga vari mutungamiri weptuz vatakawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tabatawo mukuru Public Service Association amai Cecilia Alexander avanoti sangano ravo rinoshishikana zvikuru nenyaya yekuti hurumende haisi kushandisa nzira chaidzo kutaura nevashandi vayo avanozoita zvizhinji zvekunzwa kuburikidza nemapepa nhau.
Ichokwadi vajonga kuti taverenga mapepa tikaona hurumende ichitaura kuti ichazoda kuti ibhadhare bonus, vachitaura kuti vachatanga kubhadhara February uno, asi chatinoita ndechekuti vangotanga kuendesa nyaya yekumapepa. Isu tine nhaurirano dziripo, dzagara dziripo, dzekuti tinosangana nehurumende, hurumende yotiudza kuti mamirire emaconditional service akamira akadai. Ndinopa 3 weeks back takasangana tichikumbira kuti vatizivise zuva rebhonasi ravachatipa bhonasi, mazuva achatipa bhonasi, asi havana kukwanisa kutipa madhetsi iwayo, ndokubva vanhu vachadzoka kwatiri. Asi zvinotishamisa ndezvekuti tinozozviona zvavamapepa. Isusu vamiriri vevashandi hatina zvatiri kuziva. Chechipiri, isusu hatigone kuti titi tingafara tichinzwa zvinhu mumapepa. Ko kana chisiri chokwadi, ko vakazomuka mangwana vachiti haya zvakangonyorwa hati zvese takadaro. Isusu takamirira kuti hurumende itiudze iuye kuforamu yatinosangana totaurirana nezvebhonasi. Zvebhonasi igood news kune vakawanda, asi zvikataurwa nemutoo uyu zvinoratidza kuti hatisi kuzvipa ukosha hwatinofanira kunge tichizvipa. Zvinhu zvakakosha zvekuti tinofanira kunge tichisangana tichitaurirana.
Saka mune matanha amuri kutora here ekusvitsa nyaya iyoyi kuhurumende?
Hazvina kupera, nokuti vanoziva chose kuti tinenge tichifanira kuti titaurirane. Nepatakasiyana vanopaziva kuti takasiya miting yedu tisina kuwirirana, vachiti aiwa takunotsvaga madheti tozouya nawo kwamuri. Saka isusu tiri kuti isusu dai kwaitwa NGNC ndofunga pane madheti akatonyorwa tinofanira kunge tichizosangana vhiki rinouya.
Vanga vari mukuru wesangano revashandi vehurumende Republic Service Association amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutumbi wemudzidzi wekuItaly wawanikwa uri kumucheto kweguta guru remuEgypt Cairo kuchitevera kushayikwa kwake mwedzi wapera. Bazi rinoona zvekunze kweItaly rinoti mutumbi waGaulio Regente wakawanikwa nezuro mumugwagwa unoenda kuAlexandria. Mutumbi uyu wakawanikwa uine maronda pamwe nekupiswa, izvo zvinoratidza kuti akaita zvekutochwa.
Gurukota rezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vanoti vachapa mari inoita bhiriyoni rimwe chete remadhora kuvapoteri vekuSyria. VaKerry vati vachaburitsa mashoko aya pamusangano wevanobatsira pasi rose muLondon. Musangano uyu uri kukurudzira hurumende yemuSyria neRussia kuti dzimise kurwisa nzvimbo dziri pasi pechikwata cheIslamic State kuitira kuti vanobatsira nechikafu vakwanise kupinda munzvimbo idze.
Veruzhinji vanoti havasi kufara nemashandiro ari kuita mapato ose anopikisa munyika. Pakatariswa kuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu zvikuru sei munyaya dzezveupfumi munyika. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vazhinji munyika vanoti havasina tarisiro kubva kumapato anopikisa hurumende yeZANU-PF kunyange hazvo pasina chiri kufamba muhurumende zvikuru sei panyaya dzeupfumi. Mumwe wevanhu ava ndimuzvare Winnet Chipaga, avo vanogara mumusha weWarren Park muno muHarare. Muzvare Chipaga vanoti chinonyanyovarwadza kunyarara kwakaita mapato aya zvikuru MDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai, iyo yavanoti yanga yakatarisirwa neveruzhinji kuti itore masimba kubva kuZANU-PF.
Nasatamboonai chinja MDC kubva payakanga iri ipairi, hapana chatichachinja, nyika iri kungoramba ichingooma zvichingoramba zvingooma.
Zvataurwa namuzvare Chipaga zvatsinirwa naamai Grace Chakazamba vanogara mumusha weMaborain. Amai Chakazamba vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti mapato anopikisa ese akangoti tuzu, izvo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika zvikuru sei panyaya dzekushayikwa kwemabasa.
Pari zvino hapana kana chandiri kumbona chavari kuita ine kuti tikatarisa kuoma kwakaita zvino ndobato ringadai iko zvino riri kutosimuka richisimudzira kuti vanhu zvavachazogona kuita pachaitika maelections iko zvino hatisisina hope navo hatisisina faith navo just because they are like a sleeping dog mbwa yakangozvirarira isina kana mazino because right now opposition party iri kuita zvainoita ichiedza nepainogona kuti irambe yakabatirira pachinzvimbo but ivo havasi kuratidza se hati iri kuda kubatsira vanhu mukushayikwa kwemabasa mukutambudzika kwatiri kuita zvo zvatakatarisana nazvo iko zvino there's nothing chavari kutomboita chatiri kuona
mumwe mugari wemuHarare vajames jemwa vanotiwo mdc inotungamirirwa navatsvangirai iri kuswera ichipedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya vajemwa vanoti kunze kwekuti vari mubato iri vabatane vakuru vakuru mubato iri vari kupedzera masimba mukurwisana kunze kwekuti vatarisane nematambudziko akatarisana nenyika
Ni sechizvaro cheZimbabwe ndikona kunge MDC ka hapana zvaironyatsota kuti wo inge ichibatsira vanhu vaZimbabwe tatine tariro nehope mukuona kwedu bva pavatanga musangano wavo kusvika pari zvino pavatanga tatikati ndo musangano wavo kuti yambutsa vanhu vaZimbabwe but for now hatichaona kuti pane zvazviri kufambira I think MDC for now dai runzi yakwanisa kunge ichitotora space iri kuitika kuti right Zambia iri kuita zvairi kuita hapana zviri kuita kuti ndo vaifanira kunge vachitoteereza vanhu vari kusungwa sungwa MDC ichipinda muground mavhenda ari kudzingwa mutown MDC ichimobilize ichiita sei I think ndokune support
vafibion charumbira avo vanogara kumbare vatsinhirawo zvataurwa navajemwa vachiti hapana chinofamba kana mapato anopikisa akasabatana kuti aite chirwirangwe pasarudzo dzemuna 2018 vati izvi zvinonyanyodaro nepamusana pekuti MDC yapatsanuka kakawanda kubva payakavambwa muna 1999 zvokuti haisisina kusimba kuti ingamisidzane nezanu pf musarudzo dzinotevera
sekumira kwazvakaita iko zvinezvi tarisiro inenge iri yekuti mapato anopikisa anga achifosa hurumende kuti vasvike patingati panegotiating table pekuti vanotaurirana kana zvichireva kuti tidzokere mugnu todzokera mugnu iyo asi nemamirira zvakaita kumapato anopikisa acho hakuna hurongwa hunoona kuti hunenge hune upenyu nenyaya yekuti vari kungonetsanawo pachavo plus nyaya iripo kuti vatora advantage zviri kuitika mukati mebato rezanu pf vari kuratidza kuti vakarelax hapana kana chine musoro chiri kubuda kubva pavari saka tiri kutongotarisirawo kuti maopposition political parties amukewo aite kunge ari kufamba munzira yekuti vachifosa hurumende panguva inoi yairi pazanu pf pairi paweakest point ndo zvatiri kungotarisira kuti maopposition political parties akauya pamwe chete vakabatana pasina humbimbindoga yatinoti ego ye vakabvisa zveumbimbindoga wekuti inini ndini ndine vanhu vakawanda vobatirana kuti vayamure nyika yezimbabwe pasina kutarisa kuti vanoda kuti homwe dzavo dzifute tine tiroda kuti vabatane nechinangwa chekuti vabatsire munhu wezimbabwe ari pasi pasi
asi mutauriri wemdct vaobert gutu varamba mashoko ekuti mune kurwisana mubato ravo zvichitevera musangano wekongresi yebato iri uyo wakasarudza utungamiriri hutsva
aomanyepo isu sebato remdc hatina makakatano aripo kongresi yedu yakaitwa kare muna october mugore ra2014 ikafamba zvakanakanaka tino mutungamiri wedu mumwe chete dr morgan richard tsvangirai ari kutitungamirira zvakanaka hapana rimwe bato kana ringangoti muchirungu faction inganzi iripo iri kuda kuti ingarwisana nomutungamiriri wedu kana kuti kukonzera nyonganyonga kana mvongamvonga mubato redu remdc zvemafaction totongozviverengawo kuzanu tichisega yedu kuti hazanu yaondomoka kwedu hakuna mafaction takabatana
vajemwa vanoti tarisiro yavo yave kubato repeople first iro risati raparurwa zviri pamutemo rinonzi rinotungamirirwa nevaimbo vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai joyce mujuru vajemwa vanoti people first inofanira kutarisa zviri kutadzwa nemamwe mapato anopikisa akaita semdc zapu people's democratic party nemamwe kana ichizoita mutsindo studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mapato madiki ezvematongerwo enyika kuti tinzwe divi rawo kudzamara mapato anopikisa atanga kusemudza musoro panyaya dzezviri kunetsa munyika veruzhinji vacharamba vachiita sevanhu vakamira pachiteshi vakamirira bhazi rafira panzira ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
makatirira kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc
Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva reWorld Cancer Day iro rinorangarira vane chirwere chegomarara. Zuva iri riri kurangarirwa pasi pedingindira rinonzi We Can, I Can. Mumwe mudzimai akambobatwa negomarara repamuromo wechibereko akarapwa amai talent yakado vanoti zvakakosha kuti madzimai vaende kunoongororwa gore negore kuitira kuti kana vaine gomarara varapwe pachiri pedyo. Sangano reCancer Association of Zimbabwe rabatana nebazi rezveutano gore rino mukucherechedza zuva iri uye nhasi vanga vaine zvirongwa zvekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekukosha kwekuongororwa gomarara nguva ichiripo. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura naamai yakado kuti tinzwe zvizere.
Ndakaonekwa kuti ndine gomarara after ndabva kusununguka mwana wangu wechitatu. Ndakaonekwa kuti ndaenda kuchipatara pandakaonekwa kuti ndine gomarara rekensa. Nguva iyoyi kunga kusati kwakutariswa zviri nyore sezvo zvavako iko zvino kuti kunogona kuitwa zviyake kana kuti pap smear. Ipapo kwaiitwa pap smear asi yaichaja mari ende yaitora nguva kuburitsa maresults. Saka chinhu changa chisati chanyanyoonekwa kuti chinhu chiri kuuraya madzimai zvakanyanya nova about 4 years back. Saka pandakaonekwa kuti ndine gomarara iroro rakanga richiri kutanga riri pamuromo wechibereko zvakandiitira nyore kurapwa, but nyore yachona yaisava nyore yekuti ndakakurumidza kurapwa sii, yaiva nyore yekuti ndakanga ndakurumidza kuiona isati yaenderera mberi. Ndo unyore hwandiri kureva kuti yakaita nyore pakurapwa pangu, asi zvakanga zvakandiomera nekuti ndakanga ndisina mari yavaida panguva iyoyo. Mari dzavaida dzaive dzakawandisa dzakaita $275 and nguva iyoyo yanga iri kuma2008 yangobva muna na2008 patransition yekubva kuzimudhola kuenda kuus dollar ende mari yanga isingawaniki. Saka naizvozvo zvakaita zvinhu zvakandiomera zvakanyanya, asi ndakazongoti nekuda kwekushinga kwesapoti yababa nekutsvagawo mari kwandakaitawo kukambani yandaishanda ndakazowanawo ndikakwanisa kubatsirwawo ndikarapwa nguva ichiripo.
Zvii zvamungakurudzire mamwewo madzimai takatarisa kuti nhasi izuva rekurangarira chirwere ichochi chegomarara World Cancer Day pasi rose, uyezve zviri kurangarirwa iro pasi pedingindira rekuti We Can, I Can.
Pasi pedingindira rekuti We Can, I Can isusu tiri kutofamba tichidzidzisa madzimai nyaya yegomarara irori. Dambudziko riripo nderekuti madzimai tinyanyotarisa utano hwedu kuti hwakamira papi ende hwakamira sei. Tinonyanyokoshesa zvinhu zvisinei chekuita neutano hwedu. Dambudziko riripo nderekuti kensa yepamuromo wechibereko painozoonekwa kazhinji kacho inenge yatotora nguva ndefu iripo, sezvo ichitora 5 to 10 years yakagara pamuromo wechibereko. Saka semunhukadzi tiri kukurudzira kuti We Can and I Can, nekuti tinogona kuzviitira sevanhukadzi. Tinogona kuongorora miri wedu kuti une machengi dzakaita sei, ende kunyanyanyanya tichikurudzira kuenda kunotariswa.
Amai talent yakado vakarapwa zvakabudirira gomarara repamuromo wechibereko vanga vachitaura vari muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. tirikutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi munyaya dzechirwere chegomarara panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva reWorld Cancer Day.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Vagari vekwaMutare vanoti havasi kufara nekuvharirwa kwavari kuitirwa mvura zvichitevera kukundikana kwavo kubhadhara mari dzemitero yemvura. Loida Moyo anotipanyaya inotevera.
VaEdgar Rusere, mumwe wevagari vemuguta maMutare, vakatasana nedambudziko rekuvharirwa mvura pamba pavo uye havazi pabasa. VaRusere vanoti vanotarisira kuti kana zvichikwanisika kanzuri ive batsire nekuvapa tumabasa twekuita munharunda dzavanogara vachibvisirwa chikamu chechikwereti chavanenge vainacho kukanzuru.
Chiri kuitika munomu ndechekuti isagara munomu kwemakore but 9 years. Saka mvura taichera uku chitubuku ezve zvimvura kuya kwaya kuita vakutivharira, ende tichiona vanhu vazhinji vekanzuro vacho they are not paid, isu vacho hapana ari pamabasa. Saka zvinhu zviri kutirwadza zvekuti kuvhara kwaruta mvura tosha kuti mari yacho toiwana ku.
Mumwe mugari vatatonga muchine ripi vanoti nyaya yekuvharirwa mvura mudzimba haina kutsarukana kunyanya apo vamwe vagari vanenge vaine nyuto nemari dzavari kunzi vabvise. Vamuchine ripi vanoti vanoda kuti kana zvichiita kanzuro ikwanise hayo kubhadharisa vagari mari yakaringana nemvura inenge yashandiswa, kwete zvavari kuita pari zvino zvekufembera-fembera mvura yashandiswa nevamwe vagari.
Haiva baba, itori problem hombe, because service unofanira kubhadhara service yaunopiwa. Kana pasina service yacho, what should we pay for? Zvitori nani zvavo kuti vatiitire zvakaita magetsi maprepaid, so that I pay for what I've used.
Mumwe mugari wemuguta vaClaris Chiruka vanoti mvura iri mamutare inofanirwa kuwanikwa chero nguva, kwete zviriko pari zvino apo inowanikwa nenguva iri kure.
Mvura chinhu it's a basic need, handizve chinhu chatofanira kugara tinacho every time. Ndakufunga kugeza, ndofanira kupinda mushawa ndogeza, ndafunga kudiridza, ndafunga kuita sei, as long as ndikubhadhara mvura yacho.
Amai Memory Gono vanogara mumusha weDream House muno mamutare. Amai ava vanoti mvura inouya kwenguva diki mumusha uyu, asi chinovashamisa inyaya yekuti mutero wayo unouya wakakwira.
Isusu tingonetsika nechekuti dai mvura yacho yaramba ichingouya everyday taswera tichishandisa, because mvura iringotika inouya usiku by 7 o'clock, kuseni mvura inenge yatoenda. Saka wakangononoka kumuka 7 o'clock dzikangokwana unotomuka mvura yaenda. Saka mvura yachonawo ikauya pamachajisi achona inongouya yakakwira. Yauya yakakwira udaro pamwe tisina mari yekuti tibhadhare, vouya vovhara mvura yachona, tinoita kusheya mvura yekuti tochera kupi, tinoita kugara tisina mvura yekushandisa.
Vagari vemuguta vane chikwereti kukanzuru yeguta iri chinosvika madhora mamiriyoni makumi maviri. Kanzuru inoti inotoda mari iyi nekuchimbidza kuitira kuti ikwanise kubata zvakasiyana-siyana zvinotarisirwa nevagari mumabasa ayo. Meya weguta reMutare vatatinda Nhamarare vanoti nguva yekurerutsirana yakadarika, uye pari zvino kanzuru inoda mari iyi. VaNhamarare vachitora parunhare neStudio 7 vanoti vagari vanogara vachishora kanzuru yavo nekusaita mabasa nemazvo, ukuwo nerumwe rutivi vasiri kubvisa mari yemutero kusanganisira yemvura yavanoshandisa zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Yasvika nguva yatinoverenga zvamunenge matumira kuno kuStudio 7. Tsamba yekutanga inoti makadii mukoma Jonga namukoma Blessing, ndini Mutunguto kuSouth Africa, ndifarisirei mhuri yangu kuchisumbanje kwaSabu kuMasunda. Mumwe anoti varume basa muri kurova zvemhando yepamusoro chaiyo, tinotenda timu yose. Dr. ari kutora purazi kuno kuZimbabwe, ngaadzingwe ikoko, ndokurudzira nemhuri yake yose. Ndatenda mundifarisirewo vana veZimbabwe, muti musarara, tariro zvichanaka chete. Ndini Johnny Chuwere. Mumwe anoti vakadii vakomana nevasikana veStudio 7, basa munogona ndikwaisirei vose vanondiziva. Tokumbira live talk pa weekend. Ndini muteereri wenyu mukuru Mishek Joe pamanda dzaka kubikita. Mumwe anoti ini ndini Gwenzi, aiwa takuvara nekurova kuno kuLimpopo Province South Africa nenyaya yekuba kuri kuita vanhu vokuZimbabwe. Tiyamureiwo vakuru ngavagadzire nyaya tidzoke kumusha. Aiva vateereri, nguva yedu ndoine shanje, asi tsamba dzanga dzakawandisa nhasi, tichaverenga dzimwe mangwana. Nekuda rambai makaisa nzeve kuchirongwa chenyu cheStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Bhanga guru repasi rose reWorld Bank rinoti haritarisire kuti upfumi hweZimbabwe huchakura sematauriro azviri kuitwa nehurumende. Vamwe varayiridzi nevashandi vehurumende votambira nemufaro danho ratorwa nehurumende rekuvavimbisa kuti vachapiwa mari dzemabhonasi kutanga mwedzi uno, asi mamwe masangano anonyunyuta nedanho iri. Mapato anopikisa obvunzwa kuti ari kuitei chaizvo achisiya ZANU-PF ichondomora upfumi hwenyika vanhu vachitambura. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nemumwe wangu Blessing Zulu, tichiti tisangane zvakare nemi svondo rinouya.